Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 9, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndonesu kuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Kana emutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Commission ichaita saizvozvo yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC kuti inofanirwa kuongorora zvakabudiswa mugwaro reDecentry. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19, vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga, izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai angari mumutsetse pachipatara cheParirenyatwa, amai Tsungai Ndonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCovid-19 ndokuvasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera, saka ndatane shungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard vatiwo semunhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid oro uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoleji chakabawo avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana nevehealth kana neveCovid, hozotibvunza kuti kwai muri kufamba mutakura chikafu at the same time hamuna kuvhakinetwa. Ndizvo zvanditumo ndite sei.
Chitambira mamiriyoni maviri enhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Rimwe zuro ayo ndatiri kuMarsh West kuona kuine mitsetse yakakura, ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura, maZimbabweans ari kuona kuti nhomba iyi iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Mucha Mukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndonesu kuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vafunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana matatu nemakumi masere navatatu kana kuti 62,383, zvichitevera kubatwa kuvanhu zviuru zviviri nezana nemakumi mashanu nevatanhatu kana 2,156 nezuro wakare. Kusvika zuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vakange vave zviuru mazana masere nemakumi mana nezvisere nemazana masere nevasere 848,808. Vanhu vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nezvina nemazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa, vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Century, iro rakaburitsa uori hunonzi huri kuitwa nechipangamazano chemutungamiri wenyika uye vari veukama nava Emerson Munangagwa vakuda tagwirei. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuzaki, amai Mutetwa vanoti gwaro reThe Century, iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande, rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagwirei. Amai Mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZAC. Amai Mutetwa vaendesa gwaro iri kuZAC vachiti inogona kunge isina kuriona, uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori, inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagwirei mugwaro reThe Century. Amai Mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti ZAC ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
ZAC is the highest possible body. So
ZAC ndiyo inokodzera kuita basa iri, ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire.
I'm not gonna ask anyone else.
Mutauriri weZAC Commissioner John Makamure vati kana Amai Mutetwa vanyorera kuZAC vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika.
Kana Mutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, commission ichaita saizvozvo, yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika, uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makambani akazvimirira. Rimwe basa reZAC kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanha anokodzera, pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori, pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva. Gwaro reThe Century rinoti vatagwirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka. Rino tiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Vatagwirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka. The Century inoti hurumende nemasangano akaita seZAC anofanira kuongorora mabhizimisi avatagwirei. Asi mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagwirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Tinoti ukama hwavanenge vainawo nevari muhurumende hwakanyanya kusimba zvokuti vari muhurumende havana zvavarikwanisa kuita, nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira kuti ivo vari mumasimba varambe varipo.
Vatiwo handi vatagwirei chete vachiti pane vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita savaBilly Rotenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka. Matsamba Mbozha akaburiswa neThe Sentry anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Manguja vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagwirei. Asi vaManguja vakaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagwirei. Vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagwirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo wemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimise kusungwa kwavo vachikandwa mujeri kuitira kuti vapike mutongo wavakapiwa nedare reConstitutional Court mwedzi wapfuura. Mo Blessing Munjoma anotipanya iye.
Dare remuPetersburg raramba kutambira chikumbiro chavaZuma richiti kurwara kwavakataura kunotsigira izvi mugwaro ravo. Magweta ehurumende akanga apikisa achiti vaZuma vafanire kunzwirwa tsitsi sezvo vachityora mitemo yenyika. Mutauriri weZuma Foundation Muzwane Lemanyi audza vatori venhau nhasi kuti kutadza kubudirira kwavaZuma pachikumbiro chavo hazvina zvakanyanya zvazvinoreva sezvo vaZuma vakazvipira kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Nhasi vatsigiri vavaZuma vange vachiratidzira kusafara kwavo nemutongo uyu muguta reDurban nePietermaritzburg. Vazhinji vavo vange vachivhara migwagwa, kupisa matai, kutema dzimotikari pamwe nekurasa marara mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana paine vasungwa zvichitevera mirizhonga iyi. Zvichakadaro, hurumende yeSouth Africa nezuro yakadzosa zvechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe 220 zvanga zviri panzvimbo inochengeterwa vapoteri yeLindela Detention Center. Vanhu ava vanosanganisira makoronyera vasina magwaro uyewo nevakange vambopiwa mvumo yekupinda muSouth Africa asi vakazogarisa munyika iyi. Mukuru wepamahofisi emuzinda weZimbabwe muJohannesburg amai Melody Chaurura vanoti hurumende yeSouth Africa inodzisira kumusha vanhu vanosvika zana pavhiki rega rega asi haina kukwanisa kuita izvi kwemavhiki maviri apfuura nekuda kwezviminga mupini zvakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemuitiro wehurumende yeSouth Africa wekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kazhinji South Africa kana ichiita madeportations inoita sokuti yakangonangana namaZimbabweans kashoma kuva kuti vedzimwe nyika vari kudzosekwa kunyika dzavo.
Vashumba vati dai South Africa yambomira kudzora vanhu panguva ino yechirwere checovid-19
tatichingotarisira kutiwo zvinhu zvidzikame vambomira kudipota vanhu, nokuti ipapo ndopakaoma zvinowe dzera kuti chigwere chiwandise.
Nengo yeZimbabwe Migrants Support Network vaShelton Chiyangwa vati South Africa ndiyo isingade kupa vanhu ava magwaro.
Tine kushushikana kukuru nemadeportations ari kuramba achiitwa. Hurumende yeSouth Africa ndiyo iri kukonzeresa kuti vanhu vagare munyika muno vasina magwaro akanaka kana kuti vanhu vatendera kugara munyika, nokuda kwekuti bazi ravo reHome Affairs harisi kubatsira vanhu kuti vagone kuwana magwaro aya. Vanhu vazhinji vari kuapply for asylum asi havasi kukwanisa kuti marefugee senda vakavharwa uye mapemitsa hakuna.
Asi kudzoswa kwevanhu ava kunoitika mushure mokunge South Africa yazivisa kuti vose vakashanya vane magwaro asingachashandi kubva musi waChivabvu 30 vakange vapiwa mvumo yekugara munyika kwemwedzi mitatu kuvanhu vakatadza kubuda munyika panguva yelockdown yekutanga. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Nyanzvi mune zveupfumi vachashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet Wireless nezvikamu makumi maviri kubva muzana kutanga nezuro kuchakanganisa mashandiro emabhizimusi pamwe nedzidzo yevana vechikoro vari kudzidza vachishandisa dande mutande. Dr. Chitambara vanoti nekuda kwecovid-19 vashandi vakawanda vave kushandira kudzimba, izvo zvinoita kuti vashandise masaisai akawanda, uyewo zvikoro zvizhinji zvave kuitisa zvidzidzo zvepadande mutande. Asi Econet Wireless inoti yakamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti irambe ichishanda. Semuenzaniso, mutengo wekushandisa nharembozha kwemaminitsi maviri wakakwira kubva pamadhora emunyika masere nemasendi makumi mana kuenda pamadhora gumi. Masaisai eWi-Fi emwedzi wese kana kuti private Wi-Fi ine 50 gigabytes akakwirawo kubva pamari yemunyika inoita zviuru zvina nemazana masere emadhora kana kuti $4,800 kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora kana kuti $6,240. Mabhandura anoshandiswa nevanoita zvidzidzo zvepadande mutande kana kuti 10 gigabyte e-learning bundle anokwana mwedzi wese akakwira kuenda $2,240 kubva $1,720. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Kukwidzwa kwemitengo yedata kwaitwa neEconet kunoafekta zvemabhizimusi zvamunoziva mabhizinesi akawanda nenyaya yecovid-19 nemarestrictions aripo vari kushandira vari kudzimba. Vanhu vakawanda vari kushanda vari kudzimba, saka vanenge vachida data kuti vange vachishanda virtually. Saka kukwira kwemitengo uku kunoita kutiwo pave nekukwira kweatingati maoperating costsso zvakare emabhizinesi akawanda ayo ane vashandi vari kushanda vari kudzimba. Uyewo zvakare makawana even kuzvikoro chaiko zvikoro zvakawanda zvaane blended learning approach yekuti vanenge vachinyanya kushandisa pari zvino zvikoro zvakavharwa vari kushandisa mavirtual learning platforms anenge achishandisawo data zvakare.
Saka zvinovakanganisa nenzira ipi, Dr. Chitambara?
Zvinovaafekta vadzidzi uye zvinoita kuti dzimwe nguva vamwe vatadza kunge vachiwana mikana iyoyo nekuti madata cost anga agara atori pamusoro.
Asika iyo Econet Wireless iri kuti yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti inge ichirarama sekambani, uyewo vari kuti mari idzodzo kana kuti zvikamu zvavakakwidza nazvo zvitori pasi pezvikamu zvakapasiswa nePortras, munoti?
Hongu zvinonzwisisika kutiwo veEconet vari kutraya kuzvikavhawo in terms of my rising operating costs awo iwo, but mitengo yezvinhu mitengo yedata yanga yagara itori pamusoro zvaichida kuti vanhu vakawanda even vana vechikoro vatadze kunge vachidzidza zvakanaka through maivo mavirtual learning platforms anenge achida data ya. Saka zvinongoita kuti zvinhu zvizhinji zvopedzera zvaakukwira nekuti zvaakuwedzerawo mitengo macost emabhizinesi akawanda anga ari kushandisa data mumaoperations avo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan yasvitsa makore gumi yava nekuzvitonga, sangano reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzirambe dzichibatsira nyika diki iyi pasi rose munyaya dzekuzvitonga, richiti mamiriro akaita zvinhu muSouth Sudan munongedzo mukuru wemukana wekuva nerakanaka remangwana revanhu vemunyika iyi avo vari parimhana nzombe. Kwemakore gumi apfuura, South Sudan yagara iine mhirizhonga, mazana ezviuru zvevanhu afa uye inyika ine uwandu hwakakurisa muAfrica yose kuva nevanhu vasina pekugara. Rwanda inoti iri kutumira mauto chiuru chimwe chete kuCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique kuitira kuti anobatsira kurwisa vakapfurikidza mwero vechiIslam vari kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Izvi zvaburiswa padande mutande rehurumende yekuRwanda nhasi. Hurumende yemuRwanda yati mauto ayo achabatana nemauto emuMozambique pamwe nemauto enyika dzemuSadic mukubatsira kuunza runyararo muMozambique. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yarwisa semvunda nhasi mumutambo wayo neMalawi makunda neCOSAFA Cup muSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors nhasi masikati adzoka kubva mukutungamirwa 2-0 ndokuita mangange 2-2 nemaFlames eMalawi. Izvo zvasiya vachiri nemukana wekuenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors atatarika muchikamu chekutanga ndokutungamirwa nezvibodzwa zvabva kuna Kuda Muyama naShumaka Kuwali. Asi Zimbabwe yadzoka zvakasimba muchikamu chechipiri chemutambo uyu ndokukandawo zvibodzwa zviviri zvabva kuna Blessing Sarupinda na Ben Musaka. Asi muraridzi wavo Zidravico Logarusik anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi ava vagarisa vasina kupinda munhandare nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19 kubva muna 2019. Zimbabwe yave nemapoints maviri kubva mumitambo miviri zvekuti inoda mapoints mana mumitambo miviri yasara kuti ipinde masemifinari. Zimbabwe iri kusangana neNamibia nesondo ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neSenegal nechipiri sondo rinouya. Mune imwe nyaya yaunza mutauro mukuru munyika, vateveri vemitambo vari kurwadzikana zvikuru neuwandu hwevatungamiri vemitambo vari kuenda kuma 2021 Olympic Games kuTokyo kudarika vatambi vacho. Zimbabwe Olympic Committee inoti iri kuenda nevatungamiri 13, vatambi vashanu chete ndo vari kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa23 Chikunguru. Vatungamiri ava vanosanganisira vana veZimbabwe Olympic Committee, mumwe chete weSport and Recreation Commission, vatatu vehurumende kusanganisira gurukota rezvemitambo uye vari nhengo yeInternational Olympic Committee muzvare Kirsty Coventry nemunyori wavo. Murairidzi wemutambo webasketball Edmond Mutetwa anoti zvinoshoresa kutakura veruzhinji vezvematongerwo enyika kuti siwa vatambi vacho.
Vanoita zvematongerwo enyika havafani kutowanika vachiwanika vachipindira nyaya zvemutambo kana kutravhela nawo. Zvinhu zvesport ngazvive zvekusporti.
Aka hakasi kekutanga chikwata chemitambo chichizara vehurumende. Muna 2019 makurukota matatu muzvare Yeokai Simba neGavi, amai Priscilla Mupumira naamai Stembiso Nyoni nevamwe vakuru vehurumende vaive pachikwata chakapamba nevasikana venetball kuenda kuWorld Cup kuEngland. Vamwe vasikana vaive vabatsira chikwata ichi kubudirira kuenda kuEngland vakasiyiwa kumba. Nengo yeparamende yeguta reNorton uyezve vaimbotamba rugby pamwe nekutungamira nhabhu vatemba muliswa vanoti kutambisa mari kutakura gurosusu revatungamiri kumaOlympic Games panzvimbo yekuwedzera vatambi. Vamuliswa vanoti mari iri kushandiswa yekubhadharira vatungamiri ava yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki kana kuisa mugadziriro yevatambi vari kunokwikwidza.
Kutambisa mari chaiko hazviite uhori husina basa. Kutambisa mari ngatiise mari kubudirira esport kubva pasi.
Asi gwaro rabva kuZimbabwe Olympic Committee rinoti hapana kukanganiswa kwaitwa sezvo vamwe vatungamiri ava vari kuenda kumitambo iyi vakakokwa neve IOC. Gwaro iri rinoti rwendo rweZimbabwe chairwo rune vatambi vashanu nevarairidzi mamaneja neve utano vasere. Aka kaveke gumi nerimwe chete Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano epasi rese aya kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Bazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika richangobva kuparura gwaro raro rechimakumi maviri netatu rinotaura pamusoro penyaya yekusununguka kwezvitendero pasi rose. Mukuru wezvitendero mubazi iri vaDaniel Nadell vanoti gwaro ravo rinoratidza kuzvipira kwakasimba kweAmerica mukusimudzira nekudzivirira rusununguko rwezvitendero zvepasi rose. Izvi zvakakosha kuti zvitevedzwe, vanodaro vaNadal. Isu seAmerica tinobatsirwa zvikuru nebumbiro redu remitemo rinopa vanhu vemunyika medu mukana wekutsigira zvitendero zvavanoda, saka tinoda kuti izvi zviitwe pasi rose. Semuenzaniso takaona kuti kujinyirira nekupomera mhosva vanotaura nezvechitendero haisi nzira yakanaka yekusimudzira kugarisana kwakanaka nekuwirirana pamusoro pezvitendero. Vanadao vanodaro. Kunyangwe hazvo kune mitemo yakanyanya kuipa, tinonetsekanawo nemitemo inovavarira kudzora kugona kwemunhu kupfeka kana kusapfeka zvipfeko zvechitendero kana zviratidzo kana mitemo inotendeutsa kana kudzora kugona kwevabereki kupadzidziso yezvechitendero kuvana vavo. Vanadao vanoti chokwadi ndechekuti mutemo wakanyanyisa wehurumende muzvitendero unoparadzanisa vagari kubva kuhurumende dzavo uye unowedzera mukana wemhirizhonga. Vanadao vanoti dzimwe hurumende dzinotonga nechisimba munyika zhinji dziri kuramba dzichimanikidza vanhu kuburikidza nemitemo yekunyoresa kana kurambidza zvigadzirwa zvechitendero. Iye zvino tave kuona zvakawedzerwa hurumende dzichishandisa nzira imwe cheteyo padande mutande apo vakuru vakuru vanonyatsotarisa nekutsoropodza zvitendero padande mutande uye kusunga kana kushungurudza avo vanotaura nezvechitendero. Vanadao vanoyambira kuti pasi rose rinofanirwa kuramba rakangwarira nzira zhinji dzinoshandiswa kutangwa kweutsinye muchivande pasi rose. Mumakore mashoma apfuura takaona kuurayiwa kwevanhu kuchamhembe kweIraq nemuSyria kwakaitwa nevanopfurikidza mwero vakaita seISIS avo vairwisa maKristu nevamwe nezvimwe zvitendero nemadzinza. Takaona utsinye hwakawanda hwakaitwa nemauto ekubhema achirwisa verudzi rweRohingya. KuChina hurumende iri kupara mhosva dzinopesana nevanhu nekuuraya marudzi zvakanangana nemaMuslim, Aiguha nenhengo dzemamwe mapoka edzinza dzezvitendero muXinjiang. Amerika yakazvipira kushandisa nzira dzakasiyana-siyana uye dzakanaka nedzimwe dzakaoma mukusimudzira rusununguko rwezvitendero, vanodaro vaNadao. Kune vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vane nyaya dzavo dziri mugwaro redu. Mashoko edu nhasi ndeyekuti tiri kukuonai, tiri kukunzwai uye hatizi kuzozorora kusvika mumwe nemumwe wenyu asununguka uye achirarama upenyu hwake zvine chiremerera pamwe nerunyararo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba muru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa, vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti inofanirwa kuongorora zvakabudiswa mugwaro reThe Century. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.